bakavari momo atitwe izozo muchafira imomo mobakira ikoko toezira chimoto tova wizira mutoto wabakavari momo atitwe izozo muchafira imomo mobakira ikoko nandite vada kundipanda ruzi vadazite vada kundipata nguzi inandite sakandati munopisira ikoko neni panopira chimoto saka ini wangu zvekubatirwa chuchu mudu iri shutu kunge ndabata munhu anzi vanofara vachindizwa siri kuti manje ndine dhuku mamera wana hundu
Daita kwa ni mamiru ndaka namata Tisu takapa ukitu Dai unu kanze garo afikjiku
Towe zira chimoto Towa wisira mchoto Koba kavari momo atitwe izozo Muchafira imomo Koba kira ikoko
Nenge mnenge mnenge msingandide Nuda tula sain shimwe andizides Kukari nilayo ndo fjuda Kukari skozu waka luza Bada hondi shandi sirafutu Bada hondi putita mumutu Siva hazi penge simba nje Siva hondi timike pafe Daitwa kwa ni mamiru ndaka namata Tisu takaba ugetu Dai unu kanze garo afikiku Seko mushimaka, seko mushipanda mushikwata
Inandite vada kundipanda ruzi Vajazite vada kundipata nguzi
Inandite vaimbote ndiri rutu Inandite bizi ndiri kutwaga futu Inandite ndona matandu difutu
Chimoto, tova wisira mchoto Muchafira imomo, mobakira ikoko.